takavhara chaizvo. Patakapiwa mutongo uyu nekuti isusu seLegal Resources Foundation ishuviro yedu yekushanda nevanhu vanorarama neurema hwakasiyana-siyana. Asi tikatarisa panyaya yatakaunza mudare ndeyavo vane dambudziko rekunzwa kana kuti vasingatonzwi zvachose. Saka dambudziko rariri kuitika ipapo nderekuti vanhu vaiti vakaenda kumatare dzimwe dzenguva kunenge kusina sign language interpreter kana kuti muturikiri anoparura nyaya yesign language. Saka kazhinji munoziva kuti kana muri kuturikirwa nemunhu asina ruzivo ruzvere kana kuti munhu ari kuita zvekiyakiya, panogona kurasika kweumbo hwakakosha kana munhu ari mudare. Ende mutemo yedu haisi kunyatsoburitsa pachena kuti saka zvochinzwii kune avo vane dambudziko rekunzwa. Ndosaka makationa tichienda kudare nenyaya iyi.
Munoona here vane masimba ekugadzirisa mutemo iyoyu vehurumende vachizouwandudza kuitira kuti unge uchitambira zvakatongwa nedare?
Tine tarisiro yekuti zvichaita saizvozvo. Kana makatarisa mutongo wacho, uri kutaura kuti mushure mwemwedzi mitanhatu kana kuti 6 months pachirungu, zvikumbiro zvataita zvose zvinofanira kunge zvazadzikiswa. Zvireva kuti minister weJustice, Legal and Parliamentary Affairs anofanira kubvisa maclauses kana kuti zviri mumutemo zvisiri kutaura panyaya yemasign language interpreter panyaya yekudare. Saka ndotarisiro yedu yekuti within 6 months zvinofanira kunge zvaitika. Wongotoziva kuti pane basa rakakura chaizvo riri kufanira kuitwa ipapo. Asi isusu tiripo seorganization kuti tibatsire kana kupa necessary support yavangade kuministry ikoko nevose vari responsible for nyaya yekugadzira mutemo. Tiripo kubatsira support iyoyo. Takashanda neorganization inonzi Zimbabwe Trust. Saka iorganization yatinoshanda nayo chaizvo mumaprogramu akawanda. Saka pane zvakawanda zviri pamitemo zvisiri kunyatsoita kana kunyatsofamba nemugwara rakanaka. Ndopavakauyawo vachiti veLegal Resources Foundation tibatsireiwo, tiri kuita dambudziko rekuti vamwe vedu vasiri kunzwa vari kudzamara vakupikira nyaya dzavasingazivi, vamwe vari kudzamara vapiwa zvisungo zvisiri kuenderana nazvo nekuda kwenyaya yekuti hapana interpreter anyatsowanikwa. Uye tikatarisa even kana makesi vekumasevhu koti dzimwe dzenguva munhu akutonzwira neinterpreter wake.
Ivo veDeaf Zimbabwe Trust vakataurawo here kuti vanhu vakasangana nedambudziko iroro vakawanda zvakadii, vangadai vari kumatare vachishaya vanoturikira vesign language?
Pari zvino handina hangu mafigures acho, asi tikatarisa population yemuZimbabwe mose tine over 300,000 vanhu vari kurarama nedambudziko rekunzwa. Saka ipopulation yakawanda chaizvo muno muZimbabwe kana tichitarisa nepopulation yedu kuti vanhu vanopfuura nhamba dzakadai vari kurarama nedambudziko rekusanzwa.